Kana munhu uchiri kure, unogona kusanzwisisa kuti zvauri kuona mune mumwe munda uri papurazi reLingfield zvirimwa here kana kuti imwe mhando yesora isinganyatsozikanwe. Asi ukazosvika pedyo, unozoona kuti zvirimwa izvi maruva. Purazi reLingfield riri makiromita 20 kwakadziva kumabvazuva kweguta reGweru, uye papurazi apa panoitwa mabasa akawanda kusanganisira kurima maruva nezvimwe zvirimwa zvakasiyana-siyana, pamwe nekupfuya mombe dzemukaka nedzenyama. Purazi iri ndere mhuri yekwaKarima Zondo, uye vatatenda Karima Zondo ndiwo mukuru wepurazi iri. VaKarima Zondo vane makore 33 ekuberekwa, uye vakadzidzira basa rechartered accountant. Vanoti vakaita shungu dzekumutsurudza kurima maruva kwaiitwa nevabereki vavo papurazi iri mumakore ekuma1990, nekuda kwekuziva kuti kuita izvi kunopa pundutso yakakura.
Ndaona kuti vabereki vakura, industry yacho yemaflowers yavhara muZimbabwe. Ndakaita shungu dzekuti ako kana panga pane varungu vaikwanisa kuzvimaketa vachitsvaga mamakets avo kunze kwenyika, inini ndotadzei kuti ndinonozvitsvagira and then ndinoita resuscitate maoperations yayo. Saka ndozvandakaita.
Pave nemakore anoda kusvika mana, vaKarima Zondo vamutsurudza zvekurima maruva papurazi reLingfield. Vanoti vanorima maruva zvichienderana nekuti vavanotengesera vanenge vachida maruva akaita sei.
Tinopiwa program nevarungu vekumiri kwemakungwa vachitaura kuti mavarieties avanoda kuti tivaitire ndaapi and vanenge vachida maquantities akaita sei, tobva taplana munda wedu. Flower season yacho inotanga muna October, tinotanga kudyara muna July, August, but muna October ndopa tinotanga kutengesa. Saka kubva kumuna October kusvika muna June tichingotengesa on a weekly basis, vanenge vachiona maflowers avo svondo nesvondo.
Mukuru anoona nezvekurima paLingfield Farm vaJason Majgira vanoti vanorima mhando 5 dzemaruva anokwanisa kurimwa panguva yemwaka wekupisa, uyewo vanorima imwe mhando yemaruva ine upenyu hwakati rebei. Vanogara vachiitawo ongororo yekuti ndeapi mamwe maruva angakwanisa kurimwa papurazi apa.
Tine summer flowers mavarieties anotova mashanu. So summer flowers ane season tinoitanga from July up to May, gore racho rinotevera. Munguva yechando haanyatsoita zvakanaka, saka tinombomira edu kuyaita. Then tinoita maproteas. Maproteas anolasta for 15 to 20 years ari muground. Saka every year tinenge tichingo harvesta. Tine almost 11 hectares dzemaproteas dziripo, but muna September tichawedzera tichange tichidyara dzimwe 19 tani, total of 20.
Purazi reLingfield rinoendesa maruva anosvika matani 2 kuNetherlands pasvondo rega rega. Maruva aya anotakurwa nerori yakagadzirirwa kuita izvi, pamwe chete nezvimwe zvirimwa zvakadai sepeas kuendeswa kunhandare yendege muHarare, uko zvose zvinozotakurwa kuendeswa kunze kwenyika. Mumwaka wekutengesa maruva, purazi rinowana mari inodarika $500,000 ezviuru zvemadhora. VaMadyira vanoti kunyuka kwakaita chirwere cheCOVID-19, icho chinobva muutachiwana hwecoronavhairasi, kwakambokanganisa zvikuru basa ravo.
Coronavhairasi pamaruva yakatiafekta zvakanyanya because maruva edu tinoendesa kuNetherlands market. Market yakabva yavhara. Saka pakavharwa market, kuti tichiendesa maruva ikoko, vanhu vasingachaivi kumaket zvanhu zvakunetsa kuti maruva aitoora ariko achitoraswa. Saka takaita almost 2 months tisingaendese maruva. Ipapo zvakatiafekta zvakanyanya because takatorasa, takatorana loss.
Kunze kwekurima maruva, veLingfield Farm vanorimawo peas dzavanotengesa kunze kwenyika, vachiwana zvekare mari inodarika $500,000 ezviuru zvemadhora ekuAmerica. VaMadyira vanoti vanorimawo zvichienderana nezvinodiwa nevavanotengesera.
Hatingodyari peas, tinotanga tatogara pasi nemacustomers edu towirirana kuchada how many hectares, then isusu tozoplana manje right this year tichange supply kwakati 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 tucharima so many hectares. Tinotogara tatoita mafocus peas dzavepo kuti wiki yakati tichabudisa so many tons, wiki yakati so many tons. Iye vanenge vangoita maorders avo vachishanda nemafigures iwayo.
Vanoti pakukohwa nekurongedza peas kuti dzizoendeswa kunze kwenyika, panodiwa kutevedzera zveutsanana zvakasimba. Mumwe mudzimai wechidiki, muzvare Magna Saidi, ndemumwe wevashandi vanodarika $500,000 vanoshanda papurazi iri, vaine basa rekuona kuti izvi zvatevedzerwa.
pati nchiti ya ichinje nchasa like makeups ati jitendele kumuna nyo zite maji peace kuma finger nails nyo polish jitensi nga jitarisi pa dressing kuma kumba nifano nga ane butu oza kafarika seso ndaka itesu kana ashiru wara ati jitendele kutawo zote maji peace zedu chatinu tatisira kunzu wara so kanyanya sugar snap ili more soft so kutu kwangwa ikuwa zanenzu wara chete ini nga atuvene damage sika wama physical damage ati madi
kunyange azo vachifadzo ane basa rekuri marawari kuita wakari mazondo wanoti kushaikwa kwemari munyika kunovhiringidza basa ravo.
Panapa vashandi tine 500 vanoshanda pa prize. Saka kuti vawane nguva dzekuti vaende kuma bank vachimirira ma queue. Zvinoita kuti zvivhiringidze ma operations edu. Ipapo hurumende yaona kuti ingabatsira ma pharmacy especially vanenge vari export kuti kana inini tichiunza mari yekunze munyika medu ndito priority yekuti handifangu kushoterwa ne cash yekuti ndibadhare vashandi vangu.
Vakari mazondo vanochema chema onenyaya yekuchinja-chinja mitemo kunaita hurumende kunyanya munyaya dzezve Pumi, vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokurudzira varimi vanotengesa zvirimwa kunze kwenyika vakaita saivo. Kurima maruva ndechimwe chezvinhu zvaiwanisa nyika. Mari yekunze kwenyika yakawanda zvikuru uye Zimbabwe ndiyo yaitevera Kenya muAfrica mose pakutengesa maruva kunze kwenyika. Kambani hurumende inokurudzira kutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika yeZimTrade inoti mugore ra 2002 Zimbabwe yakatengesa maruva emari yaisvika mamiriyoni makumi matanhatu emari yekuAmerica. Kurima maruva kwakazovhiringika sezvakaitikawo kune mamwe mabasa ose ekurima mushure mechirongwa chekuendesa ivhu kuvanhu vatema. Varimi vakaita savakari mazondo ndevamwe vanhu vari kubatsira kumutsurudza mbiri yaive neZimbabwe yekurima zvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.